zvichitevera kuti jope mari idzi pazvikwereti zvavanazvo vamwe vagari vatanga kubhadhara zvikwereti zvavo zvishoma nezvishoma vachivhurirwa mvura dzimwe dzanga dzava nemakore dzavharwa guta remasvingo mubhajeti yaro yegore rino ra2018 rakabuda nechisungo chekuti vagari havachasungirwi kubhadhara mari dzinobereka nezvikwereti zvavo kana kuti mainterest danho iri ratambirwa zvikuru nevagari avo vanonzi vatanga kuita chikwatakwata vachienda kukanzuri kunobhadhara zvikwereti zvavo izvo zvavari kutaurirana nekanzuri kuti vanobhadhara zvishoma zvishoma kusvika vapedza vanenge vabvumirana kubhadhara mari idzi nekanzuru vari kubva vavhurirwa mvura kuti vashandise mumwe mugari vadzororo makore vanoti vaive nechikwere chakakura nenyaya yemaindresi asi paakabviswa vakatotanga kubhadhara vakavhurirwa mvura yavo iyo yakavharwa mugore ra2015
ndinowa kufara nezvakaitawa kanzuro nekuti mukatarisawo chikwereti changu ndanga ndinacho changa chiri che1000 but nenyaya yemaindresi changa chiri pa1500 but ndinoda kwokuti iko zvinova kudzisa maindresi aya tikaitawo payment plan ndakwanisa kubhadharwa chi mari yangu 1000 yechikwereti ya zvakanaka zvichiendeka saka ndinowa kufara nezvatakaitwa nekanzuro izvi kubva patakaitaaangurapemilani nekanzuro vakabva vatotivhura mvura yedu takutoshandisa mvura yezinomo yezi munhu wese ane mvura mumba make
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo united residents and ratepayers alliance kana kuti mura amai esanyambiya vanoti vanotambira danho iri nemufaro asi vanoti kanzuro inofanira kuongorora nyaya yezvikwereti zvemvura zvayakatemera vagari vainge vavharirwa mvura kwenguva yakareba
haisi tinozvitambira tinoona zvakanaka kanzuro yateerera zvataichema kwemakore kuti maintrest charges aya anoita kuti burden pamarezidensi awande asi tanga tichiona kuti pane vamwewo vekuti vanenge vakavharirwa mvura kana muna 2015 bhiri roramba richiuya richiratidza kunge iwe uri kushandisa mvura iyo yakavharwa mita isiri kufamba tachikurudzirawo kuti vekanzuro pavabvisawo maintrest emvura idzodzi vabva vangobvisawo macharges akaita seiwaya nekuti munhu anenge achichajwa zvinhu zvaasina kumbobvira ashandisa tinoona zvisina kutinakira semarezidensi
kanzuro yemasvingo yagaro chema nekuti kusabhadhwa kwezvikwereti zvemvura nevagari kwaitadzisa kuti iuyise mvura yakachena uye inokwanira vanhu muguta dzimba dzirakavharirwa mvura mudhorobha remasvingo kwemakore mashoma apfuura dzinopfuura zviuru zvishanu uye dzichigara vanhu vanopfuurawo zviuru makumi maviri kanzera ward 4 mumasvingo vagoti tirikurawo nevati vanhu vazhinji vave kubhadhara vachivhurirwa mvura yavo mushure nekuita chibvumirano chekubhadhara chikwereti chavo pashoma pashoma vakurawo nevati havasati vava neuwandu hwedzimba dzakavhurirwa mvura kubva patanga chirongwa ichi
isu tinofara chose nekuona kupindura kwevanhu munyaya takataurirana yekubvisa maindres ndinoona vanhu vaakuya kuzobhadhara mvura kuratidza kuti ndechimwe chinhu changa chakavabata changa chivagununisa kuzobhadhara mvura kukanzuro ndiri kuona vaakuuya kuzira mapayment plans vachibhadhara mari yavo pashoma pashoma ndogona kusava nechitiga rakakwana rakuti dzimba ingani asi regai ndingoti dzakati kukumukei mbijana nokuti vanhu vanga vachiomerwa vachitadza kuomerwa saka naizvozvo taka tichivhara asi zvakakodzera kuti pange pane kutaurirana pakati pekanzuro nevagari kanzuro inzwisisa kuti vagari vanotambudzika nei vagari inzwisisa kuti kanzuro inotambudzika nei kuti sangane pakati
vagari mumasvingo pamwe nemapazi ehurumende ane chikwereti chekanzuro chinopfuura mamiriyoni makumi matatu emadhora izvo kanzuro inoti zviri kuitadzisa kuitira vagari mabasa ainotarisirwa kuti iite ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini gandri maramba